Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa, izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo wekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva, nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzwisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndewokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unimboonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwe vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Kwemi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha mune ngozi. Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya tipinda mumusha mavo, hatigoni kuseka chabata wepa next door. Chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka, hatidi kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena, nokuti kazhinji zhinji panenge tachirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Svondo rapera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuMount Darwin uye nechishanu chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu remasvingo uye nhasi vanga vari mumasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navangari Vhume.
Chokutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents maalliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri, mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara chido kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu, takanga tine musangano kana kuti munamato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita yePrayer Network Zimbabwe takaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatira nyika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfure hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatso kutifadza kana kutiitira zvakanaka, ndingati kushungurudzika nekutambura kuri kuita vana vaZimbabwe zvikuru sekudunhu reMount Darwin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzirwa kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tinoda kuenda iko zvino kuchirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngari Vhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa, izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonaland and West, ZEC yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEC inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwaro anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEC inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEC iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejista zvinodiwa ndezvii. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already TV is stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhota ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetendawei it's very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwest, because ukatarisa mastatistics abuda kubva titanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number, vari kuti ivo because mashwest yakazara nemapurazi saka matenda oima alliance, and yet ma aliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu reMashonaland West ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland West vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
Main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging in my election. Vatova vanhu vavarikutorejistwa kuvhota, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1, but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit, and they are being registered tovangochivhota mumasenders ivavo.
Chinhoi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro makumi maviri nezviviri mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi waGumiguru 29 kusvika Mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930, kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma Tafadzwa Mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadi mukoma Tafadzwa?
Tine mufaro. Makadi zvenyu mukoma?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava muZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe family. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu, vanhu vezera redu vakava vezerana vatongogara, vana munanga gwaiva vatinorwa nhasi, vana mai mudhuru vose vanga vari kwere vari vana vechidoko vatinoti manyuti panguva ino, vose vakasiya unyuti hwavo, vakasiya umhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika inokusitonga kuzere. Tikazviativa izvozvo muna 1981 vakava nokupembera. Asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe tawana kusitonga kuzere, taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri. Zvoita sokunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiyegasi anovava, vachiiswa mumajeri, vamwe vachijambiswa mabhodha, vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisiwa. Vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa. Vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechipikirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanovasapota vana Jonathan Moon.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga, zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere. Mumusangano wezanupf mapinda umbimbi ndoga. Zvinotirwadza ungava wanga vachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga vachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo, maita dambudziko, mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboita madiferensis avo padini, asi vachenjere zvekuti madiferensis avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe. Nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechibhedhare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapata kii okudzinga vanhu mumusangano, kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu, muchishona kana tipi waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi, iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovava ratinoti justice system, hausi gweta rake, uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende. Zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumaweri.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma, ndo vanyorisa kuvhota vakawanda vasi kuenda.
Ngavabve pasocial media because vachidoko. Mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozvi sensationalize kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media. Odhaivheta attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakarindiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements anonyora patwitter. Vanhu voona sekuti ndopakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve, asi hapana wakavhota. Saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma tafadzwa Mugwadi avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Homes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada avo vanoshanda ne Terre des Homes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuchikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwokuti pavanosangana nenguva iya havakwanisi kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki, chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongwa watiri kuita neUS Embassy ndewekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiri wechibuyuno zuyo Arts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira. Nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari kuti vanotenga matextbook takavabhadharira school fees hatina solution yatinenge taprovider. But takaita maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu.
Kuchingamidza nehama dzinodiwa muchirongwa chedu apo tinotarisa nezvechitendero. Uri musi wesvondo kudai. Ari kukugamuchirai muchirongwa Dipraxides Jeremiah. Tinokugamuchirai mufundisi.
Ndinonzi mufundisi. Happy more mundoringisa. Kozvino ndiri kushumira ndiri kuPorter's House kuFrisco, but ndinobatsira worship United Methodist again sabva kuPorter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makauya rini kuno ku America?
Ndakauya muna 2003. Ndakauya ndisiri mfundi. Asi varaindishevedza zvakanditorera nguva yakati mukuti. Chiramba semunhu akakura achiona zvinhu zvakawanda zvaiitika uye kushupika nokutambura kwaiitika kuvashumiri vaJehovha. Ndanganda ndiri munhu aitya kupinda mukushumira Jehovha, asi ndakarohwa neshama yaMwari sezvakaita Jona. Ndikapedzisira ndisina chinhu nenyaya yekuti ndanganda ndiri munhu aitiza kushumira Mwari. Nyange zvazvo ndanga ndiri muno muAmerica. Pandakauya muno mudzianda ndiri angane upenyu hwangu hwakanaka chaizvo. Asi kana Mwari achinge akudana, hapana zvaunokwanisa kuita. Ndakamboedza kuramba saJona anoramba tumwa kuenda kuNinive sezvakaramba. Asi uno ndiri pano ndinoshumira Mwari.
Muri kuona paine shanduko kubva pamakazodavira kuti nditumei tenzi?
Shoko raMwari rinoti chimwe nechimwe china mubayiro wacho. Tizi tiachidi zvinhu zvatinodyara zvine mubayiro. Even zvinhu zvakaitika kare izvozvo zvinotora nguva zvidzimike zvimwe zvacho. Munamato wangu iko zvino ndewokuti pane makore andakatambisa chiramba tumwa naishamu yacho zvisatapukire kune vana vangu kana kune hama dzangu dzakanditenderedza. Ndinofunga kuti dai kuri kunzi ndanga ndakabvuma kare zvimwe zvinhu zvandakarasikirwa nazvo. Kana kutomboti utano hwandakarasikirwa nawo, ndakaitwa maoperation anokwana matatu emusana nenyaya yekuti ndanga ndiri munhu airamba kuenda muministry. And then zvinhu zvaida mari izvozvo, but mari iyoyo handifungi kuti inodzoka. But kana Mwari zvavo akazengevata pamberi apo ndofunga kuti ichadzoka.
Nguva dzedu ndodzisachitibvumire kuti tienderere mberi, asi chandingakumbira mufundisi ndechekuti motipa shoko, mochitsinira shoko renyu.
Ndinoda kuti ndikusimbisei kune umwe naumwe ndechekuti Mwari vane chinangwa neupenyu hwedu. Umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasikirwa akakandwa mugomba nevanin'ina vake, asi changa chiripo ndechekuti zvakaita kunge zvanga zvapera. Asi pakupedzisira ndechekuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa. Saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho. Vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo, vagozorasikirwa netariro, vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo naMwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikatano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gomba rawakandwa kuti rakadzika sei. Hazvinei usiku hwawasangana nawo hwakasviba zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwawasangana nawo hwanyikwa munyama yako hwakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako, nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura izvoka iwe. Unenge waa the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanin'ina vako vachikutarisa. Vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhuni, asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiye unin'ina wangu watakanga tarasa. Asi nhasi uno ndiye prime minister of Egypt. Nhasi uno ndinokusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vavengi varipo kana vasipo. Davhidhi aroti munonigadzirira kasoro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi vasipo. Mare wane chinangwa na upenyu wako. Izoke iwe, kunyangwa ukafomba. Pardima kunyangwe na pompato mburu elfu. Chivu elwa na mdanzo yao zino kunyarata. Mare ndo wako simbise. Mare ndo wako pesimba idza. Mare ndo wako simbise. Pesu po wako famba. Ndo wako itire zakanaka. Mstara Jesu, amen.
Tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah ne urukuro ya waita na mufundisi kundoringisa. Tavatashuka kumagume chirongwa chedu. Anokuunika ene mufaro. Dini chunga kandemiri. Ndokusemi na standikile mshlanga.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngensonto 12 kuLwezi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwawayengumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa kanye labanye ababikwa bezathathelwa inyathelo elifanayo.
Ma-odi ya-severing us kanyani yithi-ke sizanqoba-ke njalo obunye bebesebenzisa i-ami sobala ukuthi-ke i-ami ithakazelile okwenzakele ukuxotshwa kamnangagwa layo-ke ingakhuthaza abantu-ke ngangisitha-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Siza kuzwa ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga.
Ababhalisayo badlula kodwa abezithupha basemuva. So sikhangela ukuthi bothi abantu bonaba abazathatha izithupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi barejiste ukuvota. And lingakhangela isento esisele seBinga Town ukuthi umuntu agathi ukusuka 200 kilometers sizabhalisa ukuvota kuzoze kukwaniseke.
Ziyalandela eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukuxotshwa kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo kubandla leZANU-PF, iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngalolu daba kuzizalwane zeZimbabwe. Iningi lisithi alimzweli, abanye njalo besithi okwenzakala kubandla leZANU-PF akusoze kuncede uZulu yena obhekane lobunzima ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Abanye njalo bazibuza ukuthi kozala nkomoni ngokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Kumalanga adluleyo iStudio 7 isakaze amazwi eziphatha amandla zebandla leZANU-PF akhomba ukuthi umongameli Mgabe ulokhu elosekelo kubandla lakhe. Asizweni amazwi eziphatha amandla zaleli bandla eMathebeleleni North leSouth, eGwanda kanye lakobulawayo omnumzana Richard Moyo, Jones Nkomo, Saul Mahalima Ncube kanye lomnumzana Calistus Ndlovu onguye osungulayo.
Ngifuna ukubonga ukuthi ubaba angaze ngimbone zonde kanjani. Kodwa lelo langa wazonda ubaba lami ngaze ngizwa senzondile. Ngifuna ukubonga ukuthi wanginika indlela. Wathi laba abafuna ukuhamba lami kababuye kimi. Laba abasebefuna ukwenza okwabo kabahambe. Lathi sithi khathesi kuprovince. Laba abafuna ukuhamba lathi esihamba lobaba kababuye kimi esiyameni. Bangalaba abafuna ukuzela kwezabo indawo abahambe. Ilist nizayiletha eyokuthi abantu abazihambele lapho abafuna khona. Nyabunga.
Siyathanda ukuxolisa njengemati North ngendlela elaphathwa ngayo kobulawayo baba. Ukuthi lithethiswe liyibukhokheli bethu lomama. Asivumelani lakho njengeprovince. And siyavuma baba. Siyali support 100% i-decision eliyithethe ngemande yokuxotsha umsekeli wenu obesephambanisa kuhulumende lephathini. Si 100% ngemva kwenu baba. Njalo i-Matinoth izolo sivumelene ukuthi nxa isikhundla leso sesibuyile asiye kumama u-first lady wama-Dr. Grace Mgabe. Njalo baba hlala unguwe kuphela i-one center of power kungiyela okunye. Ngiyabonga.
Abanye bamangala ukuthi umawadi kakho phakathi kwekhisa.
So, President, there is one center of power who has been alone. That's why we are here. That's why we've gathered here to endorse his decision. And what now there is a protocol rules volunteer who may speak. There is no one other than who had excellency. Grace Mtongi Zodwa Mukari as his senior human speak. Oh, we recommend Ubuntu Baba.
Lo umsekeli kamgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezano PF umnumzana Saul Mahalima Ncube. Sizwe njalo umgcini sihlalo wakobulawayo lomnye wakho eMathebeleland North omnumzana Callistus Ndlovu. Lomnumzana Saul Halima Ncube kanye lo wayengumlweli wempi yenkululeko omnumzana Jones Nkomo weGwanda. Amazwi la aqoqwa zintatheleni zindaba zeStudio 7. Kusenjalo umnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumi sebandla le-People's Democratic Party, uthi ibandla lakhe lisola kakhulu indlela iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezikhonza ngayo uMongameli Mgabe.
Singabantu abafuna ukuthi kuhlale kuwumgabe lemuli yakhe ababusayo. Sembona ukuthi umgabe useluphele, useliqhegu, kasacabangi. Ngokunjalo bazabe sezizinto zabo bentshontsha bengabotshwa kuyela muntu obasolayo. Ngabantu abafuna ukusebenzela imuli zabo ngobusela. Okwesibili, nxa besithi kakungene lo mfazi kamgabe-ke, umama lana uyakhanya ukuthi asomuntu besingathi uyacabangisisa nje usebenzisa-ke ingqondo zakhe njengabantu bonke. Bafuna-ke la ukuthi baye bemsebenzisa-ke lwana umama for selfish benefit bethola abakutholayo. Laso bantu abamthandayo yomgabe. Nangagwa-ke ebelabantu abaningi okudlula-ke yena umgabe. Yikho ubona-ke benanzelele-ke ukuthi hhayi sekumele bamxoshe ngoba-ke efika-ke wayithi lapha-ke wasukunyelwa ngabantu bahlaba umkhosi bemmemeza bemthakazelela-ke uGrace uthi esukuma-ke bambhuwa. So khonokho kuba sibaphule kakhulu. Yikho-ke mina ngagulaba abantu abaningi bangathula bangakhulumi kwakathesi besesaba kodwa-ke nxa sokufika isikhathi sokhetho yile qiniso kabasoze bayivotele iZANU-P F. Lokhu abakwenzileyo sokuyikufa kwayo iZANU P F. Sebetshengisele njalo abantu beZimbabwe ukuthi bona bakhangela bahlonipha umhlobo wodwa owabazezuru kuphela. So-ke khonokho kuzondlisa abantu abaningi abeZimbabwe abangasibo mazezuru ngokunye okuzabadlisa.
Manje lina njengebandla eliphikisayo kanye le manyano leyi eyama-alliance eliyibumbayo liyibona ingani kukhona elingakwenza yini? Sikhangela njalo lokuthi abantu ababhalisela ukuvota abalutshwane.
Kuresto kwabantu luhlelo lusakhona kuze kufike uJanuwari. Yikho sikhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi kabarejiste ngobuningi babo kwenzela ukuthi-ke leli bandla-ke leZANU-P F ke lihluza abantu liphume. Okwesibili, nxa sikhangela abantu beZimbabwe ukuhlupheka abayikho khona, ibandla leZANU-P F abasalifuni. Laba kade beyilwa ama-overturnings kade belikhampenela umthango abafuma bekhuluma besithi bazasekela thina-ke abamabandla aphikisayo iZANU-P F asoze bayisekele. So-ke sibona ingani ama-odds favoring us kukhanya ngani yithi-ke sizanqoba-ke khangelele khonokho-ke osokwenzakele. Njalo okunye bebesebenzisa i-army sobala ukuthi-ke i-army ithakazelele okwenzakele ukuxotshwa kamnangagwa. Layo-ke ngakhuthaza abantu-ke ngansisa-ke ukuthi bavotele-ke amabandla aphikisayo.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, sixoxela ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni inkululeko.
Asambeni
madoda. Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018. Olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu. Sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo. Bulawayo, South and Central, ePhelandaba, Mpopoma, eMakhandeni, eMthumbane, eLobhengula, laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South, North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, koZimba, Zimba West, Kanyele North, eMashingo, Chivi Central, eNorth, Nase South, Mashingo North, South, West, Le Central, Le Mashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North, Le South, Le Mkuzi, eMathebeleland South, eMatobo North, Kanyele South, eBubulilima East, Kanyele West, eNkabazwe eMidlands, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, Le East, iZishabane Ngezi, kanye leZishabane Runde. Kodwa phela lawo ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Kweziphathelane lemaphandleni lamhla sixoxa lomnumzana Dube Mkombwe umgcini sihlalo weBinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT ngendlela uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhubeka ngayo esigabeni sakhe.
Ngendaba yevoter education ukuthi bakhiphe intimidation ebantwini ngoba abantu they are intimidated here and there. Okufuneka izeki yona ikhiphe ifiye ebantwini abaye babamele bebhalise ukuvota. Ya eBinga abantu bayahlukuluzwa ngoba sikhangele kangaka ukuthi nje eBinga kathesi uhlelo lwankolo selwadlula lwaphela mhla ka-2016. Ngenyanga edlulileyo kodwa ungakhangela abantu abamele abakaregister general abanika izitupha kumele bahambe phambili then laba abaregister ukuvota babuye emuva kodwa opposite ababhalisayo badlula kodwa abezitupha basemuva. So sikhangela ukuthi abantu bonaba abazathatha izitupha kathesi sebevalelwe phandle ukuthi baregister ukuvota and lingakhangela isente esisele seBinga Town ukuthi umuntu agade ukusuka 200 kilometers esiza bhalisa ukuvota kawusoze ukhwaliseke and lingakhangela abantu kathesi bayahlukuluzwa sekule program efakwe izandu ukuthi bahambe belandelela ongamavota slipo bathatha ama-serial numbers ebantwini ukuthi lapho uzavota kwaziza kubona ngenamba yakho leyo. So abantu asebemakhaya bayahlukuluzwa ngento enjengaleyo.
Manje liyenzani ngalolu daba?
No, into esiyenzayo njengephathi yebandla leMDC ebuswa ngubaba uMorgan Tsvangirai sithi thina hayi sizahamba phambili sikankasa kuma-members ethu ukuthi kabahambe beyorejista ukuvota. Okunye lokho kwe-intimidation siza kubona sekudlulile ukubhalisa ukuvota yikho sizahamba sikhuluma labantu bethu ukuthi lokho kwama-serial number akuyindawo. Ngikhuluma kanje bengikhuluma lo officer we-ZEC owesebhinga ukuthi manje indaba le sizayi-addressa njani kodwa sesayifake ebadala intibetet ama-parliamentary members ethu asebhinga labocholocholo labowange ukuthi bayifikise indaba le. Iviki ephelileyo sakhuluma nomama u-vice president uThokozani Gupta uDoctor ukuthi bayifikise udaba lo rent bakhuluma kabanzi ukuthi hayi indaba engathi bayayikhuluma phezulu ngayo kodwa sike sakhuluma labantu be-ZEC ebhinga ukuthi hayi nxa abantu laba bezitupha bangabuya kuma wardini bangadlula kumele lifake ndawoni abantu vele kuma ward centers then i-district ZEC office kumele landelele kuma ward centers bayozama ukubhalisa abantu kundawo yonke kodwa singazi ukuthi kuzayenzakala ngoba bona yibo abakwaziyo abakwenzayo.
Lo mnumzana Dube Mkombo ya umgcini sihlalo wePhinga Rural District Council njalo elilunga leMDCT sixoxela ye ekhona leePhinga. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hove lamhlanje kuhlelo ngixoxa lo mnumzana Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke wafunda endaweni ezijiyeneyo ngase-Cyprus, Turkey, Norway njalo kwele South Africa. UBhekumuzi uke waba yi-junior town clerk for iBulawayo City Council ngomnyaka ka-2010 waze waqhubekela phambili wamele ilizwe lethu eJapan ngomnyaka ka-2013 uhlelo eliphathwe yilelo lizwe elingaphansi kwesihloko esithi International Youth Development Forum. Uhlelo uBhebhe uzabe esitshela ukuthi njengabontanga singayenzani ukuze sithuthukise impilo zethu. Dean, ngiyakwamukela kuhlelo. Unjani?
Ngiyaphila njani
na right? Hi, ngiyaphila. Awungitshele ngamafishane ngawe.
Ngiyomuntu nje uthanda i-concept ye-community development. So, kahle kahle ekhona ngaba umuntu ngaqhosela kundaba yakhona ngisakhula especially ngingena ku-Junior Council kwamehlamu ukuthi ngikwazi ukubona the world bigger picture and khona lokhu sokuphilayo kwamanje. Since then, I think maybe nje khona ukungena ku-Junior Council actually was the starting point of i-journey yami ukuthi ngoba umuntu engingene nje manje kathesi.
Lapho ubuyi-junior town clerk koBulawayo uhlangene ngezinto ezinjani?
No, I think kahle kahle ngafunda ukuthi community starts home khonapha ngiwa owakhulela khona and I encountered problems ukuthi nami ngaqala ukubona nje ukuthi ngisakhula ukuthi kuyini le okukhona kuma-communities aseBulawayo kuyini that was lacking. And for me ngesikhathi sokhona nje it was really basically even nakamanje nje sometimes ama-social workers i-concept ye-education ebantwaneni and okunye engakubonayo sokuthi ngaphansi ukuthi a lot of abantwana abaningi asinayo nje i-knowledge about community development.
Awungitshele mnumzana, ukhona umehluko na nxa sesixoxisana lobunzima esibhekane lakho eZimbabwe njalo ubunzima obubhekene labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe lapho ubufunda khona?
Yeah, I think nje ngingasho indaba le kahle kahle ngesilungu angeyazi. Mina in my time in all those respective countries, other countries, I did notice a big difference on Apalanje for us and also the youth in Zimbabwe in regards to how much they are so heavily involved, or even the respective governments. It's like they've taken so many opportunities and investments and placed them upon our youth. One thing that I like about most countries is they take care of their youth. They are programs in place. What you know, one thing I said is called there are always chances for them to make a big difference.
Manje thina njengabasakhulayo eZimbabwe kumele siyenzeni ngalokho esilakho ukuze sithuthukise impilo zethu.
Ukukhulula inqondo, I think kahle kahle the first thing that we need to do in order for the youth to be more involved, or in order for the youth to be more independent in a country such as Zimbabwe, it would need to start from phezulu. That's where we bring the concept of governance. I like a program that is initiated by a STEM program that puts science subjects and technology. But my critique of that program, which in the government is constantly investing in sciences and technology. But what is the point of the government? But there is no open industry. Ngikunika imali uhambe esikole ube ngu-engineer uthi usuqedile khonaphana khonokho ubhadalele ukuthi ube yikho i-industry yakhona ukuthi la uthole umsebenzi akukho khona lokho.
Njengoba sibhekane lobunzima obunjalo njengabasakhula eZimbabwe, ulasi isiluleko naso kunikeza abontanga ukuze bazithole belamandla okuqhubekela phambili.
The other is that engabanika yona ukuthi i-situation, each of you that you're in, it's actually not a situation. You should look at it as an obstacle. Because not good enough ever comes easy.
Hi, siyabonga Bebe. Bekuhle ukuba lawe kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Ngiyabonga Mike.
Balaleli, lapha bengixoxa lo Bhekumuzi Dean Bebe ongusakhulayo oke waba yi-junior town clerk koBulawayo. Masidibane ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguMike Hove. Lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave, laku short wave 4930-13860, laku 15460 kHz. Lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Yesizwe uGibbs Dube we Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Bengana masiva wenziwe
manje
lo baba mkhulu babelo
uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu zonke zonke namhla sixoxa ngokukhakatheka kwenkosi sizwileke ukuthi inkosi ke isizabekwa komthwakazi lapha ke ngikhuluma ngoPrince Bulelani Lobengula ukukhanyazana ukuzabekwa ngomnyaka ozayo ukuthi abe yinguye phela usithatha ke lokho ukwathiwa uKing Lobengula. Nginenhlanhla ngoba ngilobaba umnqondo obazi magonya ukhona ngale ke eLondon le yingcwethi kwezamasiko esintu. Siyakwamukela kuhlelo ubaba magonya.
Ngiyabonga mfowakwaThembu. Usuku luqunyiwe mfowakwaThembu ngomhla ka 3 March. Kuqakatheke kakhulu ukuthi njengesizwe sohlanga sivele inkosi ngoba vele imidabuko wethu sidabuke ngenkosi sidashulwa inkosi. Kuzima ukuthi siphile singelayo inkosi ngoba yona ngokwayo inkosi ungumthungi okwakuqala. Okwesibili, ilulimi lwethu njengesizwe sikamthwakazi. Okwesithathu, vele kuqakatheke kakhulu ukuthi inkosi ibe khona ngoba umdabuko wethu sike zinduna njengoba kunje nje lawe lapho vela khona ulaye induna. Izinduna ngezenkosi kodwa ngaphezulu kwakho konke. Singabantu abalamasiko, singabantu abalemkhuba lemithetho eqhakatheke kakhulu okungamelanga ukuthi sivumele ukuthi chabalale. Ngoba ukuchabalala kwayo imkhuba yethu, amasiko ethu agoqela lolimi. Yikho okudala ukuthi sicine sesidelelwa nje la kungohwayibhetshu. So ke sibona kuqhakatheke kakhulu ukuthi ithuba leli singalidlalisi njengesizwe sohlanga. Inkosi igcotshwe ibe khona. Ilondoloze imbali yethu, silondoloze amasiko. Londelize uje lemkhuba yethu.
Sisiyaphambilini abantu baza kuthi hayi phela inkosi ngwazani ku constitution yeZimbabwe kumbe ngithi isekelo sombuso welizwe akukho. Phoke kulungiswa njani khonoko?
Umuntu ozamuzwe sisho njalo ngumuntu ongayaziyo leyo constitution yeZimbabwe ngoba i constitution yeZimbabwe ekhona kwakathesi lobanje ithekile njalo. Kayisilanduleli ukuthi singaba lenkosi. Iyasivumela ukuthi senze amasiko ethu ngendlela yethu, senze imbuthano yethu yosiko ngendlela yethu, senze sikubona kufanele ngamasiko ethu. Kanti ke inkosi yiyona esimeleyo emasikweni ethu. Akula muntu ozasimisa ukuthi sikwenze lokho ngoba isona ngkwathi isiqu sombuso seZimbabwe. Siyasivumela ukuthi senze lokho.
Ubona ngazani ke ingagcotshwa ke inkosi? Izabe iphatha njani umsebenzi wayo? Izabuya ihlala kobulawayo, wena ukubona ngani kuhamba njani?
Okukhona ukuthi ayisimi okumele ukuthi ngilawule mfowakwaThembu ukuthi inkosi izaphathwa njani. Kodwa engikwaziyo ukuthi lami ngilowami umlandu, lawe njengoba ulowakho umlandu, bubili bethu silomlandu ukuthi ngisibone ukuthi ingonyama lapho ekukhona ihlezi njani, ingonyama lapho ekukhona idla njani. Ingonyama lapho ekhona yembethe ilophahla akusomlando wami ngedwa njengomagonya kumbe sobabili njengodube umlando wesizwe. Zakunika umzekeliso khona pha kunje, sila indlovukazi lapha, siyasebenza siyabhadala ama taxes ethu la, yithi esigcina indlovukazi. Kunika umzekeliso wengonyama ebusa amabandla wonke jikelele inkosi uzwelithini.
Mhm.
La ungena ukukhona kwaZulu nemlando kaZulu selikhona ithola izinyane uyizigcotshwa mhla ka 3 March. Umlando wami lawe umlando wethu sonke njengamahlaba ezulu ukuthi inkosi yethu sibone ukuthi iphathekile ngendlela eqondileyo. Inkosi yethu iyahlonipheka ngendlela okumele ahlonipheke ngayo. Ayizukuhlonipheka inkosi xa ihamba njengesilambani nje, ngihamba njengumuntu ohambelela lapho evukathi. Umlando wami lawe mthembu umlando wamahlaba ezulu, umlando wazulu jikelele ukuthi sibone ukuthi inkosi siyayinakekela.
Ye, hayi siyawuza kakhulu baba Magonya, kodwa hayi isikhathi sesiphelile baba. Ngicela nje ngamafutshane ukubonga ukuthi uvalelise khonapho Zulu.
Ngiyabonga Mthembu, njalo ngiyavalelisa Mthwakazi omhle ngithi kini asihlanganeni kumcimbi ezabe siba khona ezandulela ukubekwa kwenkosi mhlaka 3 March. Kuneke okuzabe kusenzakala phakathi naphakathi lapha ekuzameni ukuthi kwenziwe amalungiselelo okuthi kuyogcotshwa inkosi. Wozani Mahlabe Zulu, phakamani ngobuningi benu. Ngiyabonga.
Nathi siyabonga kakhulu ke, ntathele lithuba ukuthi mbonge ubaba umqondo obanzima Magonya ukhona ngale ke eBhilitane, ingcwethi kwezamasiko esintu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilani.
Siyabonga Gibbs ngesizo eziphathelane lokholo silontongamile inkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphathele uphi umbhalo
namhlanje? Namhlanje bengicabanga ukuthi siyeni ku-Isaiah chapter ka 40 verse ka 31. Umprophet Isaiah laphana ukhuluma ngokuthi kambe singathola njani amandla amatsha. Ngoba impilo lesiphilayo umuntu uhamba edinwa ngempilo. Ngabala laphana ivesithi yona, kodwa abayithembayo inkosi bazazuza amandla amatsha, bazakuqonga ngamaphiko njengokhozi, bagijime bangadinwa, bahambe bangapheli amandla. Impilo lesiphilayo kathesi siphila impilo yokugijima isikhathi esiningi. Abantu baya begijima besiya emsebenzini, abanye begijima besiya emasimini. Nxa kuphela ukuhlakula kuyabuya ukuvuna, nxa umuntu esemsebenzini ziningi izinto eziba khona. Ngiyananzelele ngesikhathi nxa siya ngaphetsheya, yabona ekuseni abantu begijima besiya ezitimeleni, kugele bengiyathelana abangena emthoveni. Ngakho-ke siphile empilweni edinisayo, ikanti asidiniswa yimisebenzi kuphela, kodwa sidiniswa yizinto ezidinisa iy'ngqondo zethu. Hayi, kakhulu abantu bangena phakathi kwenkinga empilweni, kwezinye isikhathi engxenye ngabantwana abakuhluphayo, kumbe kusemulini okule duko, kumbe akula mali ngikhaya, kumbe imikhuhlane ekhona, kumbe ikufa. Konke lokhu kuletha ukuthi umuntu aze edangala njalo elokudinwa abalakho. Ngakho isikhathi esiningi abantu abananzeleli ukuthi uNkulunkulu uyabe efuna ukuthi akuqinise akuphe amandla amatsha. Engathi khona akuvuselele amandla akho, ukwanise ukuthi ukholise impilo ngendlela entsha. Ngakho nxa sibala leyani ivesi engivele kuyibala, u-Isaiah uthi yena labo abathemba kuNkulunkulu yibo abathola indlela yokuthi uNkulunkulu abaqinisa abanike amandla amatsha, kubavuselela amandla abo. Kodwa kubeka umlayo wodwa. Umlayo lo ngokuthi kumele umuntu akwanise ukuma amelele uNkulunkulu. Ngakho lokhu kungani kuyabe kuyinto eziphikisayo, ukuthi sithina sifuna umuntu aphumule, ikanti nxa ulapha emhlabeni wangane uyaphumula, abantu bathi awusoze uthole lutho. Ngiyakhumbula kulo mzekeliso ka-Elisha owayesentabeni efuna ukuze uNkulunkulu ekhulumisana naye. Kwakuya izivunguzane, kwakuya izinto eziningi, kodwa akazange amuzwe uNkulunkulu. Kodwa kwathi sekule sikhathi sokuthule wathi zwi, yikho lapho azwa khona iphimbo likaNkulunkulu, uNkulunkulu ekhulumisana naye ngelizwi elizwakalayo okungalamsindo khona. Ngakho uNkulunkulu uyabe kukhangelela ukuthi sine. Khathesi ngikhuluma kanje, abantu beZimbabwe badidizela bakwazi ukuthi manje ikusasa yethu injani. Kanti uNkulunkulu uthi sine, simlalele, ngoba yena uyayazi into afuna ukuyenza. Isikhathi esiningi abantu babona ngani ukugijima yikho ukufika. Ngakho abantu bagijima ngesiqubu endaweni eziningi, umuntu agijime ephaphatheka indawo yonke. Kodwa uNkulunkulu uthi yena kumele sime. Kuqakathekile kakhulu ukuthi simvumele ukuthi abe nguye osikhokhelayo, abe nguye osisa lapho okulamadlelo alihlaza khona.
Kuyiphethe mfundisi.
Niyathandaza kakhulu ntandazela abalaleli bethu namhlanje ukuba inkosi ngumalusi wethu isisa emadlelweni aluhlaza isisa emanzini amahle athulileyo ukuze umphefumulo wethu ube yiwo ovuselelekayo. Ngiyathandaza igama likaJesu ukuba umphefumulo wakho uvuseleleke uthole amandla amatsha uthole ukuvuseleleka ube ngulowo lentokozo njalo uthole ukukhuthazeka namhlanje ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Ibonge kakhulu labalaleli balaleka kahle hlangane neviki elizayo.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Olivalelisayo ngontunga milinkomo.
Siyabonga ntungameli singakehlukane ngesikhangele ebezikhokhela. Iyaqhubeka ingxoxo mpikiswano ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kanye labanye ababhekane lenyathelo elifanayo. Sizwe ukuthi kuhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubeka njani eBinga. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Yalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.